Dunhu reNorth Carolina ndo rimwe ramatunhu yavanoti battleground. Zvinoreva kuti kuna makwikwi kuti rinogona kuenda kuany side. Saka ndokusaka tichiramba chiona vachiuya kunoko.
Asi muchitarisawo zviri kutaurwa nenyanzvi dzinoongorora sarudzo kana kuti vaya vanoita polling, zvakamira sei?
Gore rino ndinoona sokunonzi maDemocrats achaita zvakanaka chose. Kuri kukwikwidzana Citra governor ne Senate seat. Governor iri kumaDemocrats, Senate iri kumaRepublicans. Saka ndinoona sokuti maDemocrats achatora Senate seat rokunoko, uyezve kuti Joe Biden anogona kusumudza North Carolina. Saka battleground, kuna makwikwi, ingaenda either way.
Tiri kuona vanhu vakawanda vari kuvhota zvisati zvamboonekwa munhoroondo yeAmerica, tichitodzokera kuma1900 chaiko chaikoko. Chii chiri kupa kuti vanhu vakawanda vabude neuwandu hwavo vachienda kunovhota gore rino?
Gore rino kunotarisa kuti kuchabreka manumbers ese okuvhota. Saka hongu kune excitement hombe and kuwana maearly voting. Pamaissues aripo, panyaya yeekonomy inowanzorerekera kazhinji kumaRepublicans. Asi zvatiri kuona mumanews bulletin, nyaya yecovid nokuramba kukwira kuri kuita vanhu vari kubatwa nechirwere ichi, zvinenge zvinova izvo zviri pamberi peekonomy.